tinokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa pamhepo nemusi wesvondo wega wega neni Evans Zeninga. Ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa upenyu hwevechidiki, mamiriro akaita zvinhu kumusha nezvavari kuita mukuedza mukurarama. Nhasi taita rombo rakanaka, tichange tichikurukura navahanzvadzi Nancy Nyaunde, avo vakatamira kuSouth Africa kunoshava. Vahanzvadzi Nancy, ndinokuchingamidzai muchirongwa, makadi zvenyu?
Tiri kwedu mukoma Evans, makadiko?
Tiri kunzwaka kuti ndimi makakurosa mabhodha mukaenda kumhiri uko kunotsvaga cheuviri. Muri kupi imimi?
Inini mukoma Evans ndiri kuCape Town.
Mane nguva yakadii muri kuCape Town?
Ndane 3 years ndiri muCape Town.
Saka muri kusevenza here ikoko? Muri kuita nezvei? Chiri kukuraramisai?
Ini ndineka bhizinesi kangu kadiki diki kashop.
Kose muri kukati kadiki diki, handiti aita chake ndihomba rume here?
Zvinhu zvinotanga zvichiri zvinyiki zvichingokura zvichikura zvichienda.
Saka imi bhizinesi ramunoita nderei?
Ini ndinoita bhizinesi rokutengesa zvinhu zvemagetsi, mafiriji, matiivhi nezvakadaro nezvakadaro.
Makazvifunga sei izvi kubva kuZimbabwe mosvika kuCape Town mosvikotanga business?
Chakaitika taka nekudukuomo zvakaita zvinhu kuZimbabwe, so takafunga kuti regai tiende kuCape Town tinotsvagawo zvekuita. Then tasvika kuCape Town mabasa aishayikawo, saka ndakafunga kuti regai nditange nekutengesa zvinhu.
Saka business renyu riri kukufambirai zvakadii?
Business rangu riri kufamba, handida kunyeba, ndinoda kutenda mari pane zvese.
Saka vanotenga kwamuri vanhu vakaita sei? Makambani here, vanhuwo vari kuzvifambira, makatovhura chitoro kai?
Hongu mukoma Evans, vanhu vanotitengera vanhu vanenge vachifambawo inzicho, vanhu vachifamba vachini uya uzonditengera, not makambani, because ndinotengesa zvinhu.
Saka zvanga zvakaoma sei kuti mugone kutanga business renyu?
Zvanga zvakaoma chaizvo kuti ndikwanise kutanga business rangu, nokuti paidikana mari yakawanda kuti ndikwanise kutenga zvinhu zvakawanda. So zvakanditorera nguva hombe kuti ndikwanise kukwanisa kutsvaga mari inokwana kuti ndikwanise kuvhura chitoro nekutenga zvinhu.
Asi kubva zvamatanga kuri kusvika pari zvino, munofara sei nemasimukiro azvaita?
Kutanga pari zvino ndinofara chaizvo nokuti shopu iri kuita ichiwedzera nekuwedzera ndichitenga zvimwe zvinhu.
Zvino imiwo semunhu wechisikana muindastiri mamuri, tinoona munowanzozara vanhu vechirume, mainjiniya namakanika, maelektrician. Imi makazvikwanisa sei kumira-mira muchikunda muindastiri iyoyi?
Muchidimbu ndakakwanisa nekuda kukomamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe. Nhamo inokupa kuti usanise kufunga kuti ndingaite chii chandinokwanisa kuti ndirarame sevechidiki.
Vamwewo vari kuZimbabwe vechidiki nevamwe vagerewo muSouth Africa vari kushayiwawo kuti vopinda nepapi, voitawo sei vari kunyika dziri kunze uko? Mashoko amungavapewo ekuvasimbisa nekuvatsigisa ndeyekuti kudii?
Ndinoata mashoko vari kunze nevari kuZimbabwe, ndinovapa mashoko kuti vanokwanisa vafanire kushanda nesimba vareize mari kuti vakwanise kuzviitira basa ravo vega nevemaoko. Zvinosimudzira wechidiki.
Aiwa, ndinoda kukutendai zvikuru nekutipa mukana wekukurukura nemi.
Tinokutendai zvakare mukoma Evans.
Vateereri vedu, ndinoda kukutendai zvikuru kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chatanga tichikurukura naNancy Nyaunde vari kuCape Town vari kuita bhizinesi rezvekutengesa zvemagetsi semusikana wechidiki akabva kuZimbabwe akaenda kuSouth Africa kunoshava. Chirongwa ichi munochiunzirwa neni Evans Zeninga, ndiri muWashington DC. Ndoti musare zvakanaka, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuigirai zvechimwe chirongwa.